Zvuru nezvuru zvevatsigiri MDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani mazvatanga kuratidzira zvitisaridzo dzemusi wemuvhuro. Hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU-PF nematombo pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU-PF pamwe neZEC.
Nyaya tikuchema nayo mukuru wangu handitika zvomuchemutanga handitika mavhoti edu handitika kuverengwa kwawo ari kuverengwa takaverengwa 7 takaverengwa na10 ukoko manheru azoverengwa na3% handitika ari kuverenga wacho ari kuverenga achidedera handitika achiita maerors pakuverenga kwacho mavhoti ekuchiredza handitaka kuverengwa sei emaharare vari padhuza taka averengwa
wachemachemaonechimo
population ekuziredzi 24,000
but mavhoti ari kunzi
30,000
vanhu vacho vari kubva kupi
manorenga bvimberi
ende haukamu kuti maelections ekuchiredza aritanga kusvika
ekumbara
asatasvika epadizeti asatasvika asatananonzi
munangagwa
kusvika sene kuchiredza hazvinipo harare asati asvika imomwe muharare sei
unoreetenzinga mukoma wangu nyaya iripo ndeyekuti MDC ine ma V11 forms handii ine manumbers awo avakasainirana pana agent wegaraza MDC wezanu vanazvo manumbers saka tikuvapedza kuti vaite zvinhu zviri transparent chiko.
Pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU-PF.
The shoes are behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU-PF vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vapararira nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Chikopokopo chemasoja chazenge chave kutendererawo nepamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi anga ave kurovawo vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo zvaziviswa kwete zviri kuziviswa neZEC. Pataenda pamhepo masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.